This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 23 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda tunakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvekutarisa tichiona muZimbabwe zvido zvevanhu kana kodzero yevanhu haisikuva kutsinidzirwa sekuwirira kwakaakaaiwa constitution, nekuti zvinhu zviri muconstitution ndo zvimwe chetezvo zvatikurambira nevevanovatioti ndevemutemwa kana kutiaii.
Varayiridzi vesangano rerura Teachers Union of Zimbabwe vanga vachiratidzira vachifamba netsoka kubva kumutawatawa kusvika kuHarare, vomira kuratidzira uku nekutyira upenyu hwavo. Dare redzimhosva rinorasa mhosva yanga ichipomerwa muzvare Linda Masarira nevamwe vavo yekuvhiringidza mapurisa kuita basa ravo. Vechidiki veMDCT voronga kuratidzira muHarare mangwana vachishora mapurisa nekurova vanhu vanenge vachiratidzira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revarayiridzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti RTUZ rinoti ramanikidzwa kusendeka kuratidzira kwaranga richiita uko kwanga kuchitungamirwa neutungamiri hwaro zvichitevera kuwanda kwezviitiko zvekutyisidzirwa nevasori pamwe nevanofungidzirwa kuti nhengo dzezano PF. Mutevedzeri wemutungamiri wesangano iri muzvare Tandiwe Dube vanoti vamanikidzwa kutora danho iri vachityira upenyu hwavo pamwe nehwenhengo dzavo mushure mekushungurudzwa nevasori kubva pavakatanga kuratidzira kwavo kumutawatawa uye panhakiwa pamwe nekwamurehwa. Utungamiri weRTUZ wanga wakaronga kufamba kwemakiromita mazana maviri kubva kumaramba pfungwe mudunhu remashonaland east kunosvika kuHarare, uko kwavanga vachida kunosiya gwaro renyunyuto kumahofisi ebadzi redzidzo yepasi pamwe nehofisi yepublic service commission. Gwaro renyunyuto iri rinonzi rine zvichemo gumi zvinosanganisira nyaya dzemihoro iri pasi pepovert datum line, kukwidzwa kwemari dzekubatsirikana, kusimudzirwa kwezvikoro zvekumaruwa, kugadziriswa kwedambudziko rekushayikwa kwemari pamwe nekuti varayiridzi vachiri kudzidzira basa vapiwe mihoro izere. Sangano iri rinoti kana hurumende yakundikana kugadzirisa matambudziko aya inofanirwa kubva pachigaro kwoitwa sarudzo itsva. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvare Dube pamusoro pedanho ratorwa nesangano ravo.
Uyai security nekuti vari kuramba tichitevera, saka tasvika pabhora uchis about aramba 20 km tazokuramuta tikasvika pabhora kata tikatimbokuvira mrehwavhijana timboona kuti zvakamira sei, tikaona kuti vanhu varivarisa kutsvaka ipapo. Patakazoona kuti security yani yakunetsa, ndikaramba ndakazotaura namafarauri ndikati ha kuno kuzvinzva izvo zvakunetsa nekuti vanhu vadi varamba tichitoteverera. Kandi patakazodiaida kuti zvinani timboni tibomira sezvotamira kudai titarisira kuti musiwe wechina musa 25 vataitarisira kusvika muHarare tisatofamba tinda kumaeducation offices emuno muHarare kuhead office tichinosakudza petition yange tisinazopedzisa hedu na 8 kilometers dzadzasara hedu tongotangira muno muHarare tichingosvika pamaofisi tichiasa gwaro redu.
Iko kutyisidzirwa kwamakaitwa uku zvinokurakidzai chii nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe?
Zvekutarisa tichiona muZimbabwe zvido zvevanhu kana kodzero yevanhu haisi kuva kutsinidzirwa kukuwile za patakele patika yoyi tumeranki wa constitution nukutu zunjuri constitution ndio zunye chete zunja tukula ndila ndio zunyewa ndia kiyoti ndio mtu mwanka na utipote kwa isi ya chumala uti nika yedu atinaru sumi ndio kura kutu tinaru
mune matana mucha tora ere kura kiza uku nyunyuta ni kushunguruzu kwa maga itu kwa uku
kia tora matana nukuti atinga ngore kiusha kango ndaro nukuti wakate kushunguruza kushunguruza ikoko uweze atiti zoroza atiti kati kushunguruza kutu mwili ya nilaya kwa kutu mshika uwa nukuti kabuduza pache na tora kwa wala kutuwa nere mtuweno uja kutuwa uja kutuwa 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 kutuwa
Kwa rutsi giro rwa maka wanao kubwa kune vanu wa mai sangana nao, maka rutambira se?
Rutsi giro tayo wana cha isho kunyanya tagda kushika mamre wa machu.
Wanga wari mtewezeriwe mtungamiriwe sanga nore rura uticha zuenye na Zimbabwe, mjari tandiwe duwe, wari parunari mwarari ne Studio 7.
Tineji ziviso chakakosha pamusoro pekushanduka kwechirongwa chedu. Kubva nemusuwe muvhuro nyamavhuvhu 29 Studio 7 inenge isatefenyura mururimi rwechirungu. Asi zvakadaro naudze chirungu dzichange dzotefenyurwa pazvirongwa zveVOA English to Africa. Africa News Tonight kubva muvhuro kusvika chishanu kotiwe mugovera nesvondo pachirongwa cheNightline Africa. Studio 7 icharamba ichitefenyura nechirungu chirongwa cheLive Talk icho chawedzerwa nguva yekutefenyura kuenda paawa imwe chete. Munokwanisawo kuramba muchiwana nhau dzezviri kuitika muZimbabwe pawebsite yedu. Ticharamba tichitefenyura nechishona nendevele kubva muvhuro kusvika chishanu pamwe nemugovera nesvondo apo tawedzerawo nguva yechirongwa kuenda pamaminitsi makumi matatu. Kuti munzwe nguva dzatinotefenyura pamwe nemasaisai amunotibata endai pawebsite yedu inoti www.voashona.com.
Vechidiki vebato reMDCT vanoti vacharatidzira mangwana muHarare uye kuparura chirongwa chehashtag MyZimbabwe vachishora mapurisa avari kupomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu vachirova vanenge vachiratidzira. Vechidiki ava vachatanga kuratidzira kubva muna Julius Nyerere kusvika muna Jason Moyo. Panopera kufora uku vechidiki ava vachazoenda kumahofisi ebazi rezvemukati menyika kwavachanosiya tsamba yenyunyuto. Zvichakadaro nhengo dzezanu PF nhasi dzaramba zvakare kuseya nyaya iri kupomerwa mapurisa yekutyorwa kwekodzero dzevanhu mudare reparamende. Nyaya iyi yanga yasimudzwa nemumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vanova mumiriri wekuwadzana West mudare reparamende. Hatina kukwanisa kutaura nevanokokera zanu PF mudare reparamende vaLove More Matuke. Ngatinzwe hurukuru yaitwa nemutoro wedu wenhau Blessing Zulu achitaura pamusoro penyaya iyi.
Mashura nezviratidzo munozviziva kuti tine manenje achifambisi. Hama dzedu dzekubato rezanu PF maMP vangoti pasvika nguva yekuti tichipinza nyaya mudariro kana kuti mugango yekuti mapurisa anobata sei vanhu vanenge vachiratidzira kana kuti pavanosunga vanhu vanozvifambisa sei kana kuti pavanosunga vemusika kana vemakombi vanenge vachifambisa madriver motikari dzakasiyana siyana vanozvifambisa sei vari kuteedzera kodzero dzevanhu vari kuteedzera rebumbiro remutemo wenyika vari kuteedzera here zvinodikwa nezvitsidzo kana kuti zvisungo zvakaitwa zvekodzero dzevanhu pasi rose. Izvi pazvangoti zvaakuda kunopinda hama dzedu kusanganisira vati kurei vabvezera vachichemberei vaita mhandara chaidzo kutachipitipiti kuda kutiza muparamendi kuti hatinganzwi mashoko aya nekuti vanga vasina mashoko ekuti vangazeya munyaya iyi. Nevati kurei Harahwa tatodziona kuti vanga vachityoka makumbo vachibuda nepadhoo iri nange mutange kutiza. Handizi kuti ishoko ravakapuwa here kubato ravo kuti vasanzwa kana kuti nyaya isapinda mudare. Saka zvaitika izvi zvazoita kuti pasara pane maMP asina kukwana nhamba yekuti nyaya izewe. Munongoziva kuti kukanyaurangana kana nyaya ichifanira kufamba panotodikwa kuti dare ringe rakagara. Saka pazotadza kuva nekoramu inova kechitatu kuti zvinge zvichiitika kubva pavhiki yapera. Haisi nguva yekutanga zvakamboitika zvepatakasumudza yavadzamara, zvikaitika zvepakasumudzwa nyaya yavamupoko naHonorable Red Cross, zvapamwa zvepari zvino. Tiri kuona kuti wamuitiro wayo Nzuma kushaya nyanga.
Saka semaonero enyu nezviri kuitika izvi, nyaya ichazombosvika pakuti ichazozeiwa?
Nguva kana ichifanira kusvika inongosvika chete, ichatozeiwa. Nyaya iyi iri mudariro nokuti zviri kuitika muZimbabwe zvicharamba zvichiitika zuva nezuva. Toda kutotsvaga kuti tingaita sei kuti tiwane mhinduro.
Mumwe wevateedzeri vemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa, vanova mumiriri wekuwadzana West mudare paramende, vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Mutongi wedare rembare magistrate nhasi arasa nyaya yanga ichipomerwa muzvare Linda Masarira pamwe nevamwe vapfumbamwe yekukanganisa mapurisa kuita basa ravo muHarare apo vaiedza kusunga Dr. Patterson Dzamara nevamwe muAfrica Unity Square. Gweta riri kumirira muzvare Masarira nevamwe vavo vaObey Shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti kuraswa kwenyaya iyi kunotevera chikumbiro changa chaiswa kudare nevachuchisi chekuti nyaya iyi iendeswe mberi zvakare sezvo hurumende yanga isati yapedza kugadzirira. Asi mutongi wedare anonzi aramba chikumbiro ichi achibva arasa nyaya achiti kana hurumende yazoda kutevera nyaya iyi inoita izvi kuburikidza nemasamanisi. Asi izvi hazvina kuita kuti muzvare Masarira vabude muusungwa sezvo vari kupomerwa imwe nyaya yekutuka mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ngatinzwe hurukuro yataita navashava.
Dare raratidza kushungurudzika nemabatiro ari kuita vamuchuchisi nyaya. Nokudaro mutongi abva apa iye mutongi wake wokuti vamuchuchisi vari kutora dare sekunge zvinhu zvamahumbwe. Nokudaro vana Linda nevamwe vake vabva vasunungurwa, zvikanzi makasununguka kuchienda. Kana vamuchuchisi vazorongeka vachakutsvakai nenzira dzemasamuni.
Saka zvava kureva here kuti muzvare Linda wabva vabuda kujeri kwavanga vari?
Kwete, vamwe vese ndivo vabuda asi muzvare Linda varamba varimo nokuti vane imwe nyaya yavainayo yavainzi vakatuka mutungamiriri wenyika vaMugabe iri kuitwa kwaMutare. Unyaya iyoyo kwaMutare vari kunzi havana kuuya kukoti, saka pane warrant of arrest ratingati gwaro rinoti ivo ngavarambe vari muusungwa kusvika vatorwa namapurisa. Nokudaro havana kukwanisa kubuda marenge nenyaya iyo iri kwaMutare.
Saka vachatarisirwa kutorwa rini nemapurisa kuti nyaya yavo ipere? Tinoona kuti yekwaMutare yaane mazuva akawanda.
YekwaMutare regai nditi ndanga ndiriko nechishanu chapfuura ndichikumbira kuti magwaro avo anoita nechekutongwa kwemhosva dzavo aunzwe kuno kuHarare, nyaya yacho ingoitwa pamwe chetepo nedzimwe dzese. Chinova chikumbiro chakadavirwa nomutongi wekwaMutare kutaura kwatiri kuita kunoku mumazuva maviri kana matatu anotevera. Ndinodavira kuti magwaro avo anenge aunzwa kuno kuHarare kuti tiite nyaya yavo.
Nhasi nyaya ipi vangu vachipomerwa iyoyi yaraswa nedare? Tichiona kuti vari kumira mumatare nenyaya dzakawanda.
Nhasi yaraswa nedare inyaya yavanga vachinenedzerwa kunzi vakakanganisa mapurisa kuita basa ravo awo akanga achida kusunga vaDzamara nevamwe vainzi vakanga vaba muAfrica Unity Square mazuva vakanga vachiratidzira variko.
Avanga vari gweta riri kumirira muzvare Linda Masarira nevamwe vavo vaObey Shava vari parunare muHarare neStudio 7. Vanhu vanonamata muchechi yeProphetic Healing and Deliverance Ministries inotungamirwa naProphet Walter Magaya vanoti nyaya iri kupomerwa vaMagaya yekubata chibharo inyaya yekuda kusvibisa zita ravo. Asi vamwe veruzhinji vanoti matare ngaambopiwa mukana wekuzeya nyaya iyi. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Pasvika Studio 7 nhasi pachechi yePhD Ministries musha weWaterfalls muno muHarare, panga paine vanhu vashomanana vanga vachinamata uye nevanochengetedza pachechi iyi varamba kuti tipinde mukati titaure nevatendi vechechi. Asi vamwe vatataura navo vasati vapinda muchechi iyi vakaita samai Mildred Chakanyuka awa vati vanogara musha webudiriro muno muHarare vanoti vamagaya havanganzi vakabata munhu chibharo. Amai Chakanyuka vati havana nguva yakareba vachienda kuchechi iyi.
Sanganu takutongo na matu kuna mwari kuti chokwadi chibude ndetozo chokwadi chinorigona kutongo buda kana mwari ivo vega vamumirira kumakotsi nokuti pamwe zvikuda kuti zvidisturbe futi urongo watakatarisana nawo muna September.
Asi mumwe weruzhinji watataura naye Waterfalls Makare muzvare nentsigonese avo vasingapinde chechi yePhD Ministries vati mukana wekuti vamagaya vabate chibharo uripo sezvo vari munhu anogara achisangana nemadzimai akawanda muchechi.
Anogona akarepa wamagaya hazvirambiki.
Zvichakadaro, imwe nhengo yePhD Ministries vaZakaria Chibaya vatsinhira zvataurwa namuzvare Gonese vachiti vamagaya vanofanira kuzvichenura.
Aiwa manyepa kunyepa magaya isi hationa akaita izvi asi kuti maybe pane vanhu vari kumupesecuta.
Umwe mugari wemuHarare uye vari nhengo yePhD Ministries vangoda kudaidzwa nezita rekuti Zindoga vati vamagaya munhu ari kurwiswa nevezvematongerwo enyika pamusana pechirongwa chekuvakira vanhu dzimba chavari kuita munzvimbo dzakawanda.
Akatamba nevanhu vezano, atamba navo zvanga vakuda vanhu vaive vezano ndobva akuzozviramba mberi. Saka vakati ho ndobva vamutaimira pano, saka vakumushungurudza nekuti hana is not playing ball.
VaFibion Chitakunye vanogara musha weWarren Park vati vamagaya vane nyaya dzakawanda dzekuita nemadzimai dziri kugara dzichingotaurwa neveruzhinji. Saka vati nokudaro hazvishamise kuti vave kupomerwa mhosva yekubata chibharo.
Vamagaya vanenge vane nyaya dziri vari kupomerwa idzi dzinenge dzichavamonera. Nyaya dzavo idzi dzine madzimai akati wandei aripo ane mazita akatoti wandei ari kuzivikanwa.
Amai Netsai Jani vekumbare vaudzawo Studio 7 kuti zvisinei nokuti vamagaya vane mhosva yavakapara here kana kuti kwete, nyaya yakadai haitarisirwa kupomerwa mutungamiriri wesvondo zvavati zvinoita kuti vamwe vanhu vasazode kutendeuka.
Zvazvisingafanirwi kuti vawanikwe vachipomedzerwa mhosva dzakadero. Haningati kupomedzerwa kana kuti kuita sepamwe zvinenge zvakaitika, asi pamunhu wamwari anozviti munhu wamwari hazvipafanirwi kuwanikwa pane zvipomerwa zvakadaro.
Amai Chakanyuka vati kunyange hazvo vachiti vamagaya vanogona kunge vakachena panyaya vakatarisana nayo havaonese kuti vamagaya vari kuita zvinhu zvamwari.
Vamagaya zvinoreva kuti uyu ndiye munhu asiri munhu wamwari, asi kungoti anongoriwo nemamasimba aanoshandisa sasire kwamwari.
Hatina kukwanisa kutaura navamagaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvezvicherwa vaFred Moyo vanoti mitengo yezvicherwa munyika nepasi rose yaderera zvakanyanya. Izvi zvinosanganisawo kuminda yemangoda kwachiyadzwa uko kunonzi hakuna kumira zvakanaka. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Nyika dzese dzepasi rese dzinotengesa zvicherwa hadzisi kufara nokuti mitengo yakadzika. Hakuna ari kufara. Tese taida kuti mari ene tichitenga nomutengo wakakwirira nokuti kuchera zvicherwa zvacho mari dzatinobhadhara dzinobhadharwa namakampani dzinobva dzangodaro. Mbhadharo yavashandi, magetsi nezvimwe zvakadaro. Saka yange ari tarisiro yehurumende dzenyika dzakawanda kuti ine mutengo wanga wakakwira kuti makambani awane mugoro wakati oo. Pamugoro wavanowana ipapo ndo panowanavo hurumende mutero. Saka tinongotarisira kuti kuda zvichatanga kuchinja zvichiita zvakanaka. Pamakambani edu kuti tinofara here nemari dzavanobhadhara kana iri mutero. Ishoma taida kuti tiwane yakawanda kana makambani akawanda akavhura. That's why tichitsvaga kuti vada kuinvesta uyai muinvesti.
Mubvunzo wekupedzisira vamwe vari kutiwo kubvira zvakabatanidzwa makambani emangoda kuMarange uko uwandu hwemangoda huri kucherwa wadzikira uye mari iri kubva ikoko yashoma zvikuru, ichokwadi here ichi?
Iyo nyaya ndandisingade kuitaurisa nokuti vamwe kana vozoenda kumatare edzimhosva kwavakakwidza nyaya idzi vanobva kuti deputy minister akati zvakati zvikati paredhiyo akati chandongogona kutaura ndechekuti ndizvo. kuti production yedu yezvicherwa yemadiamonds yakadzikira asi yanga yatotanga kudzikira tisati tajoini dzamakambani so handifungo ndingati ndizvo chete zvakaitisa izvozvo.
Mutevedzero wegurukota runana nezvezvicherwa vafred Moyo vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Vechidiki vane zvitupa zvedzidzo yepamusoro-soro vasina mabasa munyika vanonzi vari kuramba vachiwanda sezvo makambani akawanda ari kuvharwa uye upfumi hwenyika huchitatarika. Vechidiki ava vanoti hurumende yeZANU-PF inofanira kugadzirisa nyaya yemabasa sekuvimbisa kwayo munguva yesarudzo dza2013. Mutungamiri mukomo weStudio 7 abata umwe vechidiki ava Vasamuel Wadzai ava vane master's degree rehuman resource management uye vari nhengo yesangano revanorarama nekutengesawo migwagwa revenders initiative for social and economic transformation.
Inyaya iri kutishungurudza chose ise vechidiki because tinenge tichitarisira kuti nefundo yatakawana iyi kudzidza kwatakaita tichakwanisa kubatsirikanawo tiwane tichishanda tiwanikwe tichiritira mhuri dzedu tichichengeta even vabereki vedu vakatiendesa kuchikoro but tiri kutadza kuzviita izvi nekuda kwokuti hakuna mabasa hakuna kana mukana yekuti tingakwanisa kutishandire mhuri dzedu saka zvinhu zvinotishungurudza chose sevechidiki njere tinadzo simba tinaro but hazvisi kubuda hapana kuti towana pokubata pati.
Ndezvipi zvamuri kuda kuona zvichiitwa nehurumende zvingabatsira pakupedza dambudziko iri?
Chokutanga ndechekuti isu sevechidiki tinoziva kuti hurumende yedu iripo izvezvi pavaikambena sebato reZANU-PF vane zvavakavimbisa vechidiki, vane zvavakavimbisa madzimai, vane zvavakavimbisa vanhu mabhizimisi, vane zvavakavimbisa nyika yeZimbabwe. Saka tinovatarisira kuti vazadzikise zvavakavimbisa izvozvo ende chimwe chinhu chihombe chavakavimbisa ndechekuti vachatipa ma2.2 million mabasa. Zvinoreva kuti isusu yese sevechidiki kana dei mabasa iwo anga akakreatwa taingokwanisa kuwana mukana wokunge tichingowana mabasa tichingoshanda zvichingobuda zvakadaro but nemamirira zvakaita izvozvo zvikutadza kuti vimbisi yatakapiwa iyo anga ari manyere. Saa tinotarisira tikasira hurumende yedu kuti teno vazadzikisa vimbiso yavo ndochokutanga. Chechipiri, tiri kukurudzira hurumende yedu kuti teno vatendera vekunze vanoda kuuya muno mukuzovhura makambani vanoda kuita inonzi pachirungu investment muno munyika vauye vasingavadhivirire nemitemo imwe yavari kuisa yakaita seinonzi indigenization iyo inokanganisa vanenge vaida kuuya muno kuzovhura makambani kuti sechidiki tikwanise kushanda. Saa tinovakurudzira kuti mitemo yakashata kudero haina munhu wainobatsira ngavabvise mitemo iyoyo tikwanise kuwana vanouya munomu vachiinvesta kuti mabasa avepo kuvana vezimbabwe. Zvini chokupedzisira ndechekuti tine vanenge vakatadza kuwana mabasa vakaita sesuvamu takapindawo muchirongwa chokuita street vending vamwe vavo matrayawo kuitawo zveinformal sector zvakabata namba vachibata bata vachikiya kiya. Tinokurudzirawo futi hurumende kuti ngavachiregagisa mitemo yokutikanganisa pamabasa atiri kuita.
Vasamuel Wadzai vari parunare muHarare namutungamiri mukomo weStudio 7. Vanorarama neurema vanoti vanokwanisa kuita zvinhu zvakawanda zvinoyemurwa neveruzhinji vakaramba vachiwana tsigiro munharaunda mavagere. Ngatinzwe zvinotevera kubva kuna Safari Njema.
Vakaremara ava vanoti vane chinangwa chikuru chekudzidzisa veruzhinji pamusoro pezvavanokwanisa kuita zvakanangana nekusimudzira nyika. Baba Nyson Sandiforo Banda avo vanogara kudombo shava havaone. Vane mudzimai nevana vatatu vave kuzviriritira. Vabanda vakazvivakira musha wavo wakaisvonakisa, vakavaka vega waya yakaupoteredza, vakazocheresa mugodhi ndokuwaridza mapombi anotora mvura inopombwa neinjini ichienda kunoshandiswa muchimbuzi zvese nemumba. Vabanda vanogona kuchekerera miti iri pamba pavo vasingaone kudaro. Vanoti hakuna chisingagonekwe nemunhu kana akangozvipira chete.
Kuva munhu akaremara kusuri ndokunzi wafa, asi kana uchikwanisa kusumuka uchishandisa njere dzako unorarama. Iye zvino ndiri panono ndokupa mufananidzo kuti ndiri kurarama ndine kagadheni kari kuseri kwauri kuona.
Baba Banda vanoti upenyu hwemazuva ano hwaakuda munhu anoshandisa njere pamwe nekuzvishingisa.
Mvura inobva mumugodhi uri apa ndakaisa submissible pambu pasi, saka inopomba mvura yesa mutengi. Tengi yeita reserva zvino yokuti kutoilet tine flushing system. Mugarden ndinongovhura pombi ndakudiridza ndakagara pasi sezvo unongoona zvandakaita.
Zviri kuitwa navabanda zvave kuyemurwa munharaunda mavagere zvekuti vakutodezwa nezita remadonhurirwa rekuti chipanga mazano. Muvakidzani vavo atoveo nemugodhi neinjini inopomba mvura. Vasandi foro banda vanokurudzira wese akaremara kuti azvimiririre pamwe nekuzvitaurira.
Inini pano pandigere pana. Ndinowa chandegani, ndochisa ndegani, ndeisa mvura yangu pamoto wedza pastovu kana pamoto wehuni. Ndono geza. Ndikabika ini mumpamu kutinda furaya kanyama katenge tatenga zuwa iloro. Unona vana wachinanza zuguno tindiana abika. Wanu vazati seguru ndo abika. Nota anjisina mwanaripa ndine wazukuru chete.
Mudzimai wavo anoti madzimai anevarume vakaremara vanofanira kuvaremekedza nekuvakurudzira pane zvese zvavanenge vachiita kuitira kuti unyanzvi hwavo hunyatsobuda.
Nekuti ndimwari ari kuvapawo njere dzakuita sei nezvaari kubata pano. Nekuti zvine zviri mumba mangu ndikushandisa singi ndakutosuka mapurete humba. Panapa mapombi anongogadzira mapombi avo. Kana muriwo mugarden chaiwo ndotoita sei ndototema ndirini vachisima vega ezvarungu vachitosima muriwo mugarden.
Mashoko avabanda anotsigirwa namai Praxedes Chadambura avo vanogara kwapasina kuchigondo kuwedza. Vakaremara makumbo ese uye vanofamba nemadondoro newheelchair. Vanopinda mumunda vachisakura vakapfugama vachitokohwawo sezvinongoitawo vamwe. Murume wavo akaremarawo zvekare. Vaviri ava vakavaka dzimba dzavo mbiri dzezvidhinha dziri kuyemurwa mumusha mapasina. Mai Chadambura vanoti vakaremara vanofanira kushandisa njere kuitira kuti vavawane ruremekedzo.
Ngatiregei kugarira maoko. Kana tikawana sendi, ngativakei misha yedu. Tirege kungotarisira kuti tive tinoramba tichingopiwa chete.
Mai Chadambura vanoti munhu wese akaremara anofanira kuve nechivimbo chekuti anokwanisa kukunda pane zvinangwa zvaanenge ainazvo.
Ground rae riripo iri takazokwanisa nemurume wangu ndokubva tati iwe ngatibatsiranei kufunga. Naamai vachitibatsira kuwedzerera pfungwa dzatinenge tiinadzo vachiti ayo rova izvidhina, torova zvidhina. Ndobva ndakwanisa kusumudza kitchen nebedroom racho. Ndobva ndapedza. Saka iye zvino izvi ndiri kutarisira kuti ndisumudze imwe kitchen nerimwe bedroom.
Vamwe nevamai Chadambura, mbuya pasina vanoti, vemunharaunda vanofanira kupa rutsigiro kune vakaremara, vakaona pane zvavanenge vachishingairira kuita.
Paakazowana mukadzi uyu, achiuyisa mukadzi uyu mwoyo wangu wakafara nekuti ndakaona kuti mwana wangu uyu ane munhu wekutaura naye, ane munhu wekuronga naye.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Muchirongwa cheLive Talk cheve chidiki cheThe Connection na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yeve chidiki vari kupedza dzidzo asi vasina mabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirei namba dzenyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Varairidzi vesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vanga vachiratidzira vachifamba netsoka kubva kumutavatava mudunhu remaramba pfungwe kusvika kuHarare vomira kuratidzira uku vachityira upenyu hwavo. Dare redzimhosva rinorasa mhosva yanga ichipomerwa muzvare Linda Masarira nevamwe vavo vapfumbamwe yekuvhiringidza mapurisa kuita basa ravo muHarare. Vechidiki vebato reMDCT voronga kuratidzira muHarare mangwana vachishora mapurisa nekuanoti kurova vanhu vanenge vachiratidzira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande naMavelas Muhlanganya uye.